Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo Gumiguru 4 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hei nemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump wopinda muzuva retatu vari muchipatara vachirwara nechirwere cheCOVID-19. Vanhu makumi maviri nevana vobatwa nechirwere cheCOVID-19 kuMidlands neZuro. Sangano reZim Rights roshora hurumende nekumbomisa kuita sarudzo richiti kuchikora bumbiro remitemo. Hurumende yokundikana kupa vemabhizimisi mari yekuvabatsira kana kuti stimulus package yayakavavimbisa mushure mekunge vawirwa nedambudziko reCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri venyika dzakawanda vari kutumira mashoko ekusimbisa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump avo vakazivisa nemusi wechishanu kuti ivo nemudzimai wavo amai Melania Trump vainge vabatwa nechirwere cheCOVID-19. VaTrump vari muchipatara cheWalter Reed National Military Medical Center mudunhu reMaryland uye vakaburitsa vhidhiyo neZuro vachitenda vose vari kuvatumira mashoko ekuti vapore nekukurumidza. Vatumira mashoko vanosanganisira mukuru weWorld Health Organization vaTedros Adhanom Ghebreyesus, mutungamiri weGermany Chancellor Angela Merkel, mutungamiri weMexico vaAndres Manuel Lopez Obrador, mutungamiri weRussia vaVladimir Putin nevamwe. Vari kukwidzana navaTrump musarudzo dzemutungamiri wenyika vakamirira bato remaDemocrats vaJoe Biden avo vakaita gakava kana kuti debate navaTrump svondo rapera vanoti vakaongororwa vakawanikwa kuti havana chirwere ichi. Vanachiremba vari kurapa vaTrump vanoti vari kuvapa mushonga weRemdesivir uyo unonzi nenyanzvi munyaya dzezveutano unobatsira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira zvakanyanya. Asi mushonga uyu uchiri kuongororwa mashandiro avo navana mazvikokota. Nyaya yemushonga wekurapa COVID-19 inyaya inounza makakatanwa akanyanya pasi rose vamwe vachiti havatambiri mushonga vamwe vachiti vanoutambira kana uchinge wawanikwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Brighton Chireka.
Nhau yevaccine inhau inoda kuti tichinyatsoigarira pasi. Chandikuona chiri kukanganiswa nehurumende dzakawanda chekuti havasi kunzwisisa kutya kuri muvanhu. Vanhu vari kutya kuti hatisi here toda kupfuridzwa nenyaya yemavaccine.
Asi ivo vanhu vacho havana here kodzero yekubvunza izvozvo, Dr. Chireka?
Vanhu vane kodzero yekubvunza izvozvo ende magovernment anofanira kutsanangurira vanhu kuti chii chiri kuitika panyaya yemavaccine. Mavaccine tinoziva kuti takaashandisa gwirikwiti, polio, nezvirwere zvana diphtheria. Tinogara tichi baiwa izvozvo nana BCG TB tinogara tichiita izvozvo. Saka nhau yevaccine haisi chinhu chitsva, chinhu chekuti vanhu vakataurirwa zvakanaka vanonzwisisa. Asi chiri kuitika ndechekuti apa hatisi kukwanisa kutaurira vanhu zvakanaka kuti tivatsanangurire tivabvise kutya kwavanenge vainako.
Zvii chaizvo zvaakupa kuti paite kakusanzwisisa ikakaka?
Ndo zvaakuitawo panyaya yemavaccines aya. Hurumende nehurumende dzaakutanga kupinza nezvematongero enyika dzatikati politics mukati. Mukaona Russia iri kutoyada kutoitawo, America iri kutaurawo nekwayo, and also UK iri kutaurawo nekwayo. Africa takangomira tichingoti tichaona zvichoitika. Chinofanira kunge chichiitika ndechekuti Africa ngaiuye patable. Africa ngairege kungomirira kuti zvinhu zvidhiscaswe isipo. Africa inofanira kupindawo patable yotanga ichidhiscasawo. their concerns zvichemo zvavo zvinofanira kunzwikwa and also tinofanira kunge tichitotanga ma vaccines eduwo munyika medu asi zvinezvi tichiri kure zvedu saka ngatimbofambai nezviri kuitika zvachona saka tinofanira kunge tichibvunza kuti iwo ma vaccines ari kuitwa zvakafamba zvakamira sei kunana UK vati vanovanhu vatemo vanenge vachipindawo vachiitawo research yachona vachipindawo ikoko kuitwa ma research yachona so that tione kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Yakakosha zvakadii nhombai kana kuti vaccine Dr. Chireka panguva ino?
Vaccine inodiwa, vaccine inofanira kuti ifambe zvakanaka. Asi pari zvino kuti tichaona vaccine nguva iyi handifunge kuti tinoiwana gore rino. I think maybe kutanga kwegore rino ndokwatinoiwana nokuti vaccine kuti izopinda tikwanise kuti isvike kuvanhu pane zvinofanira kuteedzerwa. Ndozvavari kuedza kuti vangazvijambere. Zvimwe zvinhu zvachona zvinofanira kuteedzerwa kuti zviprotekte vanhu.
Saka chii chakaipira kungoita chimbi chimbi?
Kana kungobvumira kuti ngaikurumidze kuuya tinozochema mangwana tapfupfuridzwa futi. Saka dzidzo yangu yatotaura nhasi ndeyekuti vaccine yes it's coming but we have to also kucheka kuti iri kufamba zvakanaka here. Mubvunzo ngatibvunzei hapafanhi kutyiwa kubvunza. Saka vanhu vamubvunzo vari kubvunza yakanaka asi chatotaura ndechekuti mavaccines akafamba zvakanaka chinhu chakanaka. Tinofanira kubvuma vaccine kana yafamba mune zvakanaka. Inga taka preventa gurikwiti, inga taka preventa polio, inga taka preventa TB. Saka vaccine achichinhu chicha asi ngaifambe zvakanaka. Kana tine mubvunzo ngaipindurwewo.
Nyanzvi munyadzezveutano Dr. Brighton Chireka vari parunare kuBritain. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana masere ane makumi masere nevashanu kana kuti 7885. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi maviri nevanomwe nechirwere ichi nezuro uye pavanhu ava makumi maviri nevana vari kuMidlands vaviri vari muBulawayo. Pavanhu ava makumi maviri nevaviri vakatapurirwa chirwere ichi munyika vamwe vashanu vakabva nacho kuSouth Africa. Vanhu vafa vachiri mazana maviri nemakumi maviri nevasere kana kuti 228 zvichireva kuti nyika yava nemazuva mashanu pasina ashaya nechirwere ichi. Vanhu vapora vave zviuru zvitanhatu zvine mazana matatu nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 6327. Izvi zvinotevera kupora kwevanhu vashanu nezuro. Vanhu vachiri kurwara vanosvika churu nemazana matatu nemakumi matatu kana kuti 1330. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vasvika zviuru makumi matatu nemazana matanhatu ane gumi nevana kana kuti 36,614. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwave kuda kusvika pamamiriyoni makumi matatu nemashanu kana kuti 35 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana matatu kana kuti 7.3 million vabatwa nechirwere ichi muAmerica uye vafa vadarika zviuru mazana maviri nemapfumbamwe kana kuti 209,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika miriyoni imwe chete uye vapora vadarika mamiriyoni makumi maviri nemana ane zviuru mazana matatu kana kuti 24.3 million. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights rinoti danho rehurumende rekumisa kuitwa kwesarudzo rinotyora bumbiro remitemo. Hurumende yakati nekuda kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 yave kumbomisa kuitwa kwesarudzo dzemabielections dzange dzakatarisirwa kuitwa muna zvita. Sarudzo idzi ndedzekutsiva nengo dzeMDC Alliance dziri kudzingwa mudare reparamende uyewo makanzura pamwe nevamwe vanhu vakashaya. Danho iri rakatambirwa nemutauriri weZANU-PF vaPatrick Chinamasa uye veMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe. Asi MDC Alliance iri kushora danho iri zvikuru ichiti rakanangana nekuda kuti risatsive vari kudzingwa ava. Kunyange hazvo Zimbabwe iri kumisa kuitwa kwesarudzo nekuda kwechirwere cheCOVID-19, nyika dzakawanda muAfrica dziri kuenderera mberi nesarudzo. Malawi yakaita sarudzo muna chikumi uye kune sarudzo dziri kutarisirwa kuIvory Coast, Tanzania neGuinea. Hatina kukwanisa kubata mutedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kuti tinzwe kuti sei vakati sarudzo dzimiswe, asi vamwe kusanganisira America vari kuenderera mberi nesarudzo idzi, kunyange hazvo munyika umo muine vanhu vakawandisa pasi rose vafa nechirwere ichi. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weZim Rights vadzikamai Bere.
Iri idanho rinoshungurudza zvikuru nekuda kwekuti rinotyora kodzero dzevanhu nenzira yakadzama. Maelections munyika yedu inoyi ndiwo anova iwo waro wedemokrasi. Saka zvinoreva izvo kuti pakubvisa maelections vatopwanya demokrasi vakairashira kure.
Zvaakuitika izvi zvinorevei semaoni renyu?
Kana tichinge tabvisa kodzero iyoyo toiisa mumaoko evanhu vashomanana kuti ivo ndivo vachasarudza kuti achamiririra vanhu ndiani, vatinenge tiri kutyorera kodzero avasi vezvematongerwo enyika vari kumusoro avo vatiri kuona vari kudzingwa kuparamenda. Hongu ava vane dzavo dzavari kutyorerwa kodzero, asi kodzero zhinji dziri kutyorwa at wholesale level ndedzavanhu vari pano pasi vatinoti mavoters.
Pane mukana here wekuti vamwe vanogona kukwidza nyaya iyi kumatare?
Mukana wekuenda kumatare uripo zvikuru nekuda kwekuti bumbiro redu remutemo rinotipa kodzero dzekuti tinge tichiparticipata mukusarudza vatungamiri vedu. Saka maitiro ari kuitwa nehurumende aya anototyora kodzero iyoyo.
Asika hurumende iri kuti iyo hapangakwanisika kuti paitwe sarudzo ipo paine chirwere chakadai chauraya vanhu vakawanda pasi rose.
Hurumende yedu haina chipo chekuvimbika zvikuru sei pakutaura apa. Tiri kuona kuti bato riri kutonga reZANU PF vari mukati mekuita maprimary elections. Mazuva maviri apfuura tanga tiri kwachivi kwavaiita maelections ekureplesa vakila zivu. Isu kuZimu Rights tine zvakawanda zvatakato dokumenta zvinoratidza kuti hurumende yedu vari kufambira mberi nemapublic events. Magwaro akanyorwa akawanda achitaura kuti zvinokwanisa kuitwa sei kuti maelections aitwe tichishandisa nzira dzeWHO dzekudzivirira kuti dambudziko rechirwere iri risaenderere mberi. Tine dzimwe nyikawo munomusadhiki dzakatoita maelections mukati medambudziko reCOVID-19. Sangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations vakataura vachitiwo vachikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti isashandise chirwere cheCOVID-19 seexcuse yekushonyorora kodzero dzevanhu.
Mukuru weZim Rights vadzikamai Bere vari parunare muHarare. Masangano evemabhizimisi akaita seEmployers Confederation of Zimbabwe Industries anoti nhengo dzavo hadzisati dzawana mari yekuAmerica yakavimbiswa nehurumende inosvika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi maviri kana kuti $720 million yekubatsira vakawirwa nedambudziko reCOVID-19 kana kuti stimulus package. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakavimisa mari iyi mwedzi mishanu yadarika, asi kusvika pari zvino panonzi hapana chabuda. Mamwe mabhizimisi anonzi akatovharwa zvapakuti uwandu hwevanhu vari kuda rubatsiro kubva kuWorld Food Program mumadhorobha huwedzere zvakanyanya. Hatina kukwanisa kubata muzvinafundo Ncube sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mumwe mukuru muhofisi yavo asina kuda kudomwa nezita anti hurumende ine chido chekubatsira vemabhizimisi asa ina mari yacho pari zvino. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri Employers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS, Dr. Israel Murefu.
Kuziva kwedu ndekwekuti vanomirira hurumende vari kuti mari iyi yakagadzirwa ikaiswa parutivi inosvika 18 billion stimulus package. Asi kuziva kwedu haisi yese cash, imwe maguarantees, imwe icash, imwe iri kunzi yakange yatogara yapiwa kare.
Saka nhengo dzenyu dziri kuti kudi?
Isu tichitaura nenhengo dzedu dzemabhizimusi. Hapana atiri kunzwa ari kuti akawana mari iyoyi, saka tichiri kuedza kutsvakurudza kuti tione kuti akawana mari iyoyi ndiani, tinyatsonzwisisa kuti akapiwa mari iyoyi ndiani, uye kuti mari iyi yakaenda kunoshanda basa rayakanzi iendere. Nokuti ukaenda kune vemabhanga vanooperata under yatinoti confidentiality, havataure kuti tapani mari nditamupira chii. Saka kuti tiwane information iyoyi zviri kuti tiomerei. Saka tiri kufunga kuti patichaita musangano weTNF tichabvunzawo hurumende kuti mabhizimisi akapiwa mari ndeapi, ari mumasectors api, and imari yakapiwa mabhizimisi aya, nekuti magarantii akaishuwa akakura zvakadii, magarantii aya akasenza here kuti mari iwanike.
Asi ringava dambudziko rei chaizvo riri kupa kuti zvinhu izvi zvitinetsei?
Dambudziko riripo kuona kwatiri kuita ndekere kuti maauthorities edu, mamonetary authorities, vanga vachirwisana nedambudziko rekuti mari kana tingati money supply yanyanya kuwanda, inonzi reserve money iyoyo, kana yanyanya kuwanda inoita kuti exchange rate idone, inoita kuti inflation ikwire. Saka maauthorities vari kuda kutapudza mari irimo iri kucirculate kuti iite shoma, kuitira kuti maopportunities ekutenga mari kumusika mutema, kana maopportunities ekungokweretesa kuti vanhu vashandise zvinhu zvisiri productive, anoita mashoma. Zvoreduce money supply, zvoita kuti exchange rate yedu iite stable, inflation yedu iite stable. Saka tiri kuona kunge pane conflict, nokuti pakaiswa imwe mari yekuti vanhu vaone kukwereta, inflation yakusimuka, exchange rate yakudonha. Saka kaconflict ikaka karida kutsvagirwa nzira yekumanejwa, nokuti mabhizinesi ari akawanda ari kuda kubatsirwa kuti asimuke, kuti adzokere pakuoparita zvakanaka. Saka kana tisina kunyatsonzwisisa kuti mari yakashanda chii, mabhizimisi mazhinji anoramba achigunun'una kuti mari iyi havana kuiona.
Saka poitwa sei?
Tingada kuti titsanangurirwe nemaauthorities kuti mari iyi yakafamba sei, vakapiwa ndanani, vakabhenefita zvakadii, yakakura zvakadii. Saka ndinofunga izvozvo zvinogona kutibatsira kana tine information, togona kushareawo nemamembers edu neveruzhinji kuti vazive kuti mari iyi yakapiwa ikashanda chii.
Mutungamiri weMCOS, Dr. Israel Murefu, vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Belgium yasunga varume vatatu vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekupondwa kwevanhu vakawanda kuRwanda muna 1994. Mutauriri wevachuchisi muBelgium vaEric van Duys havana kupa mazita evatatu ava, asi vati pane vanhu vakapa uchapupu hwekuvaroverera. Vanhu vanodarika zviuru mazana masere kana kuti 800,000 vakapondwa muRwanda, zvikuru verudzi rwechitutsi nevamwe vechihutu vaisatambira nyaya dzekupondana kwemarudzi. Bazi remuAmerica rinoona nezvezvirwere reCenters for Disease Control and Prevention raburitsa gwaro rinoratidza kuti vanhu vakawanda zvikuru madzimai vari kufa nezvirwere zvine chekuita nekunwa doro zvakanyanyisa zvakaita sezvirwere zvemapapu. Madzimai anonzi ari kunwa doro zvichikonzerwa nekushanda zvakanyanya munguva ino yeCOVID-19 sezvo vachichengeta vana nekuita mabasa akawandisa epamba. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro namuzvare Lois Kapondo wechidiki anorwira kodzero dzevanhukadzi. Tiri kubata nyaya yemhirizhonga iri kuitika mudzimba uko kunonzi kwawedzera munyika panguva iyo nyika iri pasi pechirongwa cheCOVID-19 lockdown. Muzvare Kapondo, ndinomukamuchira muchirongwa. Tipeiwo maundirenyu pamusoro pezvenyaya yatinayo nhasi muchirongwa.
Kwazivai Mike, Muono wangu mairana ne mirizhonga mudzimba yakawedzerwa panguva ye lockdown muZimbabwe munguva ye coronavirus iyi. Manhamba acho akakurisa anotochikisa kutotaura. Takaona ma report kubva kuma organization anenge ana Msasa project vachitaura ivo kuti vakabatsira madzimai akawanda darika ma 10,000 vavakabatsira kuma safe house kwavo vasangana nemhirizhonga. Zvinhu zvinosiririsa because panowanzoitika mhirizhonga mudzimba vana vanenge varipo vachiona vamwe vana vanga vachimbunyikidzwa nevanhu vavagere navo kunoripota. Changa chiri chinhu chinonetsa kune vamwe vanhu nekuti panga pane mutemo wekuti vanhu vasafambe fambe. Saka namba dzakaripotwa dzinogona dzakatoderera kudarika namba yemhirizhonga yakatoitika mudzimba munguva yekorona.
Nemaonero enyu, chii chiri kukonzera mhirizhonga mudzimba?
Zvinonzi maripot zvakakonzera kuti mhirizhonga mudzimba iwande inyaya yekuti vanhu vakarasikirwa nezvaiva pamari kuti vararame zvikakanganisawo magariro avanga vajaira vanhu mudzimba. Zvinowedzerawo kupopotedzana, kurovana mudzimba, kumbunyikidzana zvakadaro. Ndezvimwe zvezvinhu zvakakonzerawo kuti gender-based violence iwedzere.
Tinonzwawo dzimwe nyanzvi dzinoti vanhukadzi vakawana mikana yekuzvisimudzira munyika, nhamba dzevanhu vari kusangana nemhirizhonga mudzimba kana kuti gender-based violence inobva yadzika. Tipeiwo maonerenyu.
Ini ndinoti hongu, ndoti kwete. Ndinoti hongu pakuti mudzimai achinga asangana nemhirizhonga kana kuri kunzi mudzimai ane mari dzake dzaanoti dzangu, zvinogona kusamudzivirira bhosi. Mhirizhonga inogona kungoitika wakabata mari yako, asi kuti unogona kuwana simba rekuti wasangana nemhirizhonga woti aiwa, ini ndinokwanisa kubva pano ndonotanga humwe upenyu uko. Saka zvinokupa simba rekuti uite madecisions after wasangana nezvinhu zvinenge zvakadaro, mhirizhonga yakadaro. Asi kune mudzimai anenge asina chokubata, anowanikwa achigara paanenge achimbunyikidzwa ipapo nekuti anenge asina atinoti maoptions ekuti angati ndingaende kupi, vana ndinovariritira nei. Madzimai mamwe anozikanwa kunzi anokwanisa kuzviriritira kana kuzvichengeta anosanganawo nemhirizhonga, kunyange hazvo zvichinzi mhirizhonga yemudzimba iyi inoenderana maybe nekushaya kunenge kuchitirira mudzimba. Asi even kune vanowana vanosanganawo nemhirizhonga iyoyo, asi kuti vanowana vanogona kuita inonzi option iya yandamboreva yekuti ndasangana nezvakadai ndinokwanisa kubuda here kana kuti ndinogara kana kuti ndinodii.
Tichipeta hurukure yedu, ndanchikumbira kuti mutiudzowo maonerenyu pamusoro pezviri kuitwa nehurumende mukusimudzira vanhukadzi munyika.
Ini ndinoti hurumende iri kutry yekuedzawo maprojekti akasiyana. Bhekari yatinombonzwa nezvawo mafishi fisharizi nemamwe maprograma andinoziva kuti Women Affairs Ministry inombotraina madzimai mumaprojekti akasiyana. Chandisingazonyatsoziva icriteria yekusarudza madzimai ekubatsira kumaprojekti iwawo nekuti zviri sustainable here maprojekti ekuti mudzimai anogona kutotanga ototi aiwa ndakuwana kurarama kuburikidza nezvaka kati zvandakabatsirwa nehurumende. Kune bankiwo remadzimai rinopawo maloan kusapotawo mabhizinesi emadzimai. On paper hurumende iri kubatsira madzimai kuvasimudzira munyaya dzeupfumi idzidzi.
Muri Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndoda kutora mukana uyu kutenda muzvare Lois Kapondo nekupinda muchirongwa. Guva ndiyo yadyanana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection. Muineni Mike Hove, 8-9 p.m. pano pane pfenyuro yestudio 7. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove muri yeZimbabwe. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nasi tina Reverend David Simango vanotipa tsananguro yavo pamusoro pekuti sei Mwari asisatauri nevanhu vake sezvaiita mumazuva akare.
Mubvunzo uyu unokosha, unoda kupindurwa neBhaibheri pacharo. Bhaibheri rinotipindura richiti iro Mwari wakataura kare kumadzibaba navaprofita nemigove mizhinji uye nemitowe mizhinji. Zvino pakupedzisira kwamazuva ano wakataura kwatiri mumwanakomana wake. Saka panapa tinoona kuti Mwari muBhaibheri wakataura kuburikidza namadzibaba achivafemera nomweya mutsvene kuti vataure kuburikidza navaprofita. Tobva taona kekare kuti wakataura nemitowo yakasiyana-siyana. Chinangwa chake changa chiri chokuti shoko rake rinyorwe pasi rigozikanwa nevanhu vanenge vachizotevera. Asi zvino pakauya Kristu Jesu panyika, Kristu akauya achitaura nokuda kwokuti waimiririra Mwari Baba. Saka achitaura Jesu unoti, masoko andinotaura haasi angu ndega, asi ndinotaura masoko anobva kuna Baba. Zvoreva izvo kuti Jesu wakamiririra Mwari pamazuva okurarama kwake ari panyika pano. Saka mazuva ano kupedzisira kutaura kwaMwari kwakauya kuburikidza nomuna Kristu Jesu.
Zvapava nemakore anopfuura zviuru zviviri Jesu aenda, nhasi Mwari anotaura sei kuvanhu varipo?
Tinobva taenda zvekare kubhuku yaJohani wokutanga inotiudza kuti Mwari mazuva ano unotaura sei. Unotiudza achiti, izvi zvakanga zviripo kubva pakutanga zvatakanzwa nezvatakaona nameso edu, zvatakatarisa nezvatakabata maoko edu zveshoko roupenyu. Apa ari kutaura pamusoro paKristu Jesu mazuva akanga achirarama ari panyika. Pavhesi 3 unoti, izvi zvatakaona nezvatakanzwa ndizvo zvatinokuparidziraivo kuti nemiwo muyana nenesu pakuenana kwedu kwatinako muna Baba. Saka tinoona kuti kutaura kwaMwari kune nhanho nhatu dzatinoda kuziva nokunzwisisa. Chokutanga, Mwari wakataura navaprofita namadzibaba. Chechipiri, Mwari wakataura kuburikidza nemwanakomana wake pamazuva edu. Chokupedzisira chinove chechitatu, Mwari ari kutaura kuburikidza nesoko rakanyorwa, kana kuti the written word, the logos.
Ko sei mune mamwe machechi vachiti Mwari wataura, asi mune mamwe machechi zvekare vachingoverenga Bhaibheri chete?
Tinoona kuti mune mamwe machechi kune vamwe vanhu vanoprofita vachiti Mweya Mutsvene wati Mwari wataura achiti, vamwewo vachitaura kuti tataridzwa zvakati kuburikidza naMwari kuti wataura nesu. Zvinhu zvakadaro hazvigoni kurambika nokuti Mwari hapana chaasingagoni kuita. Asi kutaura kwaMwari kwezvokwadi kwakanaka, kunobatsira ndekwekuti vanhu vagone kutsigira zvinotaurwa nokutsigirwa nesoko raMwari rinove Bhaibheri. Kutaura kwokuti ndanzwa Mwari achitaura chakati chakati zvine kangozi mukati, nokuti nyange naSatanivo nemweya yakaipa inovawo nemanzwi ayo nokutauravo zvinogona kunyengera vanhu vazhinji nokutsausa vanhu vazhinji. Asi kutaura kwaMwari kwakanaka kune chokwadi, ndiko kuri musoko rake.
Vanhu vanoti vanzwa Mwari achitaura vanhu vakaita sei?
Vanhu vanotaura vachiti ivo Mwari wataura, kana kuti ivo vaprofita, kana kuti vanhu vanoti ndanzwa Mwari achiti. Zvinhu zvakadaro zvinonetsa kutonga kana munhu usati wambopinda mazviri, nokuda kwokuti iko munhu unofanira kutaura chinhu chaunoona nechaunonzwisisa. Hazvina kunaka kuti urambire mumwe munhu kuti haana kunzwa kubva kuna Mwari iye achitaura kuti wanzwa kubva kuna Mwari. Chinokosha ndechekuti avona uyu wavoneswa nani, nokuti vanoonesa vakawanda. Satani anoonesa, madhimoni anoonesa. Saka zvinoda kuti munhu achiziva manje kuti waoneswa nani, zvinoda kuti munhu azive kuti watauriswa nani, nokuti mweya yakaipa inotaura. Satani anotaura kutenda Mwari, nhume yacho ichishandiswa naMwari, iwo utende kuti ndiMwari ari kutaura.
Tinotenda mufundisi David Simango nemashoko avo, asi ndine chokwadi kuti nyaya iyi haisiri kuperera pano. Ini ndine Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvekare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vopinda muzuva retatu vari muchipatara vachirwara nechirwere cheCOVID-19. Sangano reZimrights roshora hurumende nekumbomisa kuita sarudzo richiti kutyora bumbiro remitemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.